Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera ndira 26/2019. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tinenyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvinonzi zvatadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nomutumbi wemuimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi, uyo akaitwa gamba nehurumende. Mtukudzi akashaya nemusi wechitatu mushure mokurwara nechirwere cheshuga. Vatadziswa kupinda munhandare iyi vanosanganisira muimbi ane mukurumbira Winky D pamwe nemutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa, avo vanonzi vatadziswa kupinda muNational Sports Stadium nevasori. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo Nare Mbozha yemunyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana yanga achinetsa kubata. Mutumbi waMtukudzi watakurwa nechikopokopo uchiendeswa kumusha kwake nhasi Masikati, uko acharadzikwa mangwana kumadziwa. Mtukudzi akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai, vana nevazukuru. Ngatinzwei mashoko evanhu vakwanisa kuonekana nemutumbi waMtukudzi.
Ini ndinonzi Dombo. Kufa kwamudhara tiri kwandirwadza zvisingaite. Munhu aimba miziki yekuti wairamba uchingoidzokera uchingoidzokera, kana nanhasi miziki yakaiperi yasara nevamwe vanongoedza miziki yekuti vakaidzwa aita like 2 years vatoda kuinzwa, but yatuku miziki jezi unotochemedza, especially kamwe kakaimba akaika kanonzi Wagona. Ndo number one song yangu iyoyo, kanonichemedza kwakaa kwandirwadza.
Ndinoitwa Showman Bendo, gara kunotoni. Ndarwadziwa zvikuru nekufa kwaOliver Mtukudzi. Aiva munhu aitivaraidza zvakanyanya ari mudhara wedu. Taigara tichimuona pakare paye, dzinguva tichimuteera paanouya kuHarare achiridza. Ndosaka tiri pano tiri kumupa last respect.
Avo vange vari vanhu vachitaura pamusoro pekushaya kwaMtukudzi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mushure mokubvunzurudzwa pamusuo weNational Sports Stadium kwenguva yakareba nevasori vehurumende, vachamisa vaona zvakakodzera kuti sezvo nyika iri pakati pekuchema gamba, zviri nani kuti vasuduruke kuitira kuti kuchemwa kwaMtukudzi kuenderere mberi zvakanaka, ivo ndokubva vadzokera zvavo kumba.
Inyaya yanga ichirongwa nevakomana veprotocol vedu, Secretary General vamuonzora na Chief of Staff vaSiso Zishai. Saka pavanga vari kuronga protocol dzokuti president vapinde, ndo pavaudzwa kunzi zviri kunetsa. Hakana kuudzwa reason, panga pachingodilewa dilewa. Saka tatozongoona kuti security ya president inogona kunge isina kumira zvakanaka. Vatraya kutaura navo sematauriro aitwa na SG. Watoya kuwatari za kutusawari kuita hazumiki senti nukuti ma government officials ni mangu ima politician za kasi ya nasi ya naanga hari mukati wachichema uneru finji kwe Zimbabwe se program yanga ya kata urwa se program yanga ya kaini kwa hituwa munu weseka pajikereri plus putu rufu haruna invitation card saka tuliku shamisika kuti munguwa ya kada iso pari kutawa kwa nyaya ya kutuwa nukati te dialogue munguwa ya tuliku da kumisa kuti vanhu vasakuvadzwa mumamisha vari kudzingirirwa vari kuabductwa nevari kuitwa zvese inguva neopportunity yekuti taide tabatana mukuchema mukuru wedu yotobva tasara tichibatana senyika tichienda mberi.
Munofunga kuti imimi sesangano muchange muchikwanisawo here kusvika kumadziwa kunocheketwa vamutukudzi mangwana?
Kune variko vanga vachitoriko zvavo nechekare marepresentatives ede ikoko isichagara pasi totaurirana toona kuti zvakaringana kuti president vaende ikoko here kana zvakaringana tichange tichienda ikoko.
Panyaya yaitika kustadium iyi pane zvamunofungira here kuti muchaita?
Hatingazoti zvedu kunyanya kutora rufu rwava mutukudzi tonyanya kupinza nyaya dzepolitics mariri ngatichemei vamutukudzi nedignity nehuno ngatichemei vamutukudzi nekurarama kwavakaita isusu tinongozviona tozotarisa zviri mundangariro asi muzuva ranhasi mhuri yekwavamutukudzi ndiyo iri kudzimbiwa nyika yese iri kudzimbiwa pasi rese riri kudzimbiwa saka ngatichemei tochema hedu tine tariro asi muzuva ranhasi ngatingei tine mhuri yavo kuitira kuti nyaya isazova yedu but ive nyaya yekuti murume vamutukudzi vakavigwa zvakanaka vakavigwa zvine mukurumbira vakavigwa neZimbabwe yose zvakataridza nyika dzese dzepasi rese kuti tine huno.
Avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunare kuHarare. Kanzuru yeHarare inoti iri kuchinja mugwagwa weWillowville Road kuti unzi Oliver Mutukudzi Road senzira yokuremekedza muimbi akaita mukurumbira uyu. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti vakaona zvakakodzera kupa Mutukudzi ruremekedzo urwu. Vatiwo vari kupa muimbi ane mukurumbira Thomas Mafumo ruremekedzo rweFreedom of the City izvo zvichaona kanzuru yeHarare ichimupawo nzvimbo yokuvakira imba yake. Vagomba vaudza Rejoto weStudio 7 kuti kanzura yeHarare icharemekedzawo muchakabvu George Shaya.
Hongu tabatana semakansellers kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume wetimurangarire timuyewo kuti timuremekedze nekuchinja nzira inonzi Willowville Road kuti ive Oliver Mutukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaimbi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura Vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati asi ranga risati raimplimentwa zvazvo. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kuri zimbaradza nekuri implimenta nekukuudza mabharari mukuru wekanzuru kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura nadzimai vaoldays pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tinge dai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Zvatinoita ndezvekuti kana tisinge taita danho rakadaro taakuchienda kumarekodzi kwedu tochinja tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvaipapo tinifomawo marekodhazi edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodhi iyoyo zita idzva iroro.
Tichitarisa mashandiro amunoita sekanzuru Vagomba munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu.
Tino ita inonzi participatory governance, where tinokonsensa umwe neumwe ari mukati mekuta angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko, angava hurumende tinoiudza zvakare.
Mungatijekesere here Meya Gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambe kutaura muchavapa ruremekedzo rwakadii?
Pane kuwirirana kuripoko kuti vamapfumo vanofanirwa kupuhwa, yatinoti freedom of the city, inova ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuhwa izvozvo zvaanopuhwa ruremekedzo rwakaita sei anenge asingachabhadhari zvitero iri mukati meguta. Uyewo tanga tichikurukura nemakanselas edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo senzi imwe chete yaangavakawo musha wavo semunhu anombopota achiya achiridza kuno aridzoka sevechishira kuti dai paanouya anga achigarawo kumba kwake sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari. Zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo, naizvo zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo.
Tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya.
Hongu, mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugraund akaita seManchester United, Old Trafford Stadium nemamwe, vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidza zvakapfurikidza mwero sana George Shaya. Vanotora nzvimbo iri mukati megraund imomo votaura graund side regraund rinonzi chakati nonzi chakati, saka tafunga kuti zvakaisonakawo zvakare kuno kwati seZimbabwe nyika iri kuzama zvikuru kuti ibudirire kuti titorowo Vietnam stand yemufaro stadium toiti jet chaya stand. Izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiriki vaite shungu. Zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevao vakaretaya mubhora vakaita savashaya ivavo. Uku kutanga chete but tinonzwisisa kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maono kutamba kwapita zvovo kwamozi shungu. Aiwa, tinozvinzwisisa pari zvino tichatanga navashaya.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Vashandi vemamwe makambani vasina kuenda kubasa pamazuva ekuramwa mabasa akarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti havasi kubhadharwa kwemazuva avakange vasiri kubasa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vekambani yeOK Zimbabwe muchinoi iyo ine zvimwe zvitoro zvakapwanywa muguta reBulawayo svondo rapera vanoti vakashamiswa nechina vachinzi vanyore gwaro vachibvuma kuti havana kushanda mazuva aya uye havazopihwa mari yemazuva acho. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti haana kufara nedanho iri sezvo masoja ari iwo akavavharisa chitoro chavo. Mushandi uyu anoti zvakanga zvisingaite kuti vashandi vaende kubasa.
The army was forcing people to fire. Saka in such a situation what do you expect from mashandi?
Mumiriri wevashandi veOK Zimbabwe muchinoi vaRichard Domba vanoti vakatambira tsamba iyi kubva kumuzinda wekambani yavo kuHarare ichiti vabvume kuti vaive vasiri kubasa nokuda kwavo. Vadoma vanoti vakuru vekambani yavo havana kubuda pachena panguva yekuramwa mabasa vachiti zvaive zviri kuna maneja kuona kuti angavhure chitoro here kana kuti kwete.
The position haina kunyatsova very clear kuti yairatsa kuti hayo kange kwakaoma kwauri usauye, asi vano vari munzvimbo dzinokwanisa uyaite ndichiona the condition. Kana ikaita condition iyi ikaita kuti tivhure tinovhura, ikasaita hativhuri.
Vadomba vanoti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda sezvo vanhu vakanga vasingatenge zvinhu izvo zvavakupa kuti iomesere vashandi vayo.
Ini kuno yesu ndangonzwa kuti kune email yakadaro.
Mumwe mushandi vaexezi yangorima vanoti haisi mhosva yevashandi kuti havana kuenda kubasa, asi kuti mhosva yezcitu pamwe nemasoja airova vose vaishanda.
It's not Vashandi to blame. It has to be ZCTU to blame. Because there was an instruction from ZCTU. If they can say at Kunikubanga ZCTU, they should complain to commercial. As an affiliate to ZCTU, then information in also casket were down back to them.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi rekambani yeOK panyaya iyi. Sangano reConfederation Industry of Zimbabwe rinoti nyika yakarasikirwa nemari inodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora kuburikidza nekuratidzira kwemazuva matatu uku. Mune imwewo nyaya, vatyairi vedzimotokari vainge vakatenga makopo nemafuta edzimotokari, mafuta asati awedzerwa mutengo, vari kunyunyuta kuti mafuta avave kupiwa ave mashoma pane avangadai vakapiwa dai mafuta asina kukwidzwa. Munhu ane koponi remarita makumi maviri ari kupiwa marita masere chete. VaEdward Shuto vanoti vepuma vari kubirira vanhu sezvo isiri mhosva yavo, sezvo vekambani iyi vainge vasina mafuta pavayada.
Isusu tiri kuti petro yedu yatakatenga kudhara, yatakabhadhara, takaita prepay kudhara, saka petro yenu yakatotengwa kudhara vashandisa reti yekudhara. Saka yakatochengetwa kudhara mastocks. What they have to do is to give us kungotipa petro yedu chete. Ati affectwe necurrent rate because takaibhadhara kudhara. Uyu watowaudyire utsotsi wokuda kuti reducera 20 liters to 8 liters. Umbavha ihwohwo.
Mutevedzeri wemukuru wepuma muchinoi vamunashe Taruvinga vanoti ivo hapana zvavanoziva sezvo vakangotaurirwa zvekuita kubva kumusoro, asi vanoti vachaita nhaurirano nevanhu vane makoponi.
Iorder yatikapiwa from head office, saka zvazvinoita hatisiriisi kunozvigadzira. Saka zvamunoita imi kana muine makoponi munoenda kuhead office ndiva neexplanation yekuti vari kuzviweka sei. Asi kana ari ekomandi munongoenda kukomandi. Vokomandi ndovanofanira kuti vaexplain kuti zviri kufamba sei, because ndovari kukupa izvikereko. Vati vachaita matoks over the coupons.
Gurukota rezvemabasa muzvarisete sainzenza vanoti vachataura zvizere kana vaferefeta zviri kuitika mumakambani aya. Imwe kambani yemafuta edzimotokari yeRidan Petroleum yakapiwa mazuva matatu kuti izivise kuti ichapa munhu marita yemafuta akanyorwa pakoponi, mushure mekunge yazivisa kuti yaizopa vanhu marita mashoma pane avainge vatenga mutengo wemafuta usati wakwira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Nasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Madzimai aya akaenda kunorapwa navana chiremba, vakapiwawo mishonga yekunwa zvichitevera kubatwa chibharo kwavakaitwa. Vana chiremba nemasangano akabatsira madzimai aya vanoti havadi kudomwa nemazita sezvo vari kutyirawo upenyu hwavo. Madzimai aya anoti hana kuenda kunomangara kumapurisa vachitya kuti vanogona kubva vasungwa nemapurisa sezviri kuitika mune dzimwe nzvimbo uko vamangari vari kubva vasungwa pavanosvika pamakamba emapurisa. Madzimai anotiwo nhasi anoti akabatwa chibharo munguva yemhirizhonga yakaitwa svondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare. Mumwe wamadzimai aya, uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake, anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika chibhutsura dho, twana twangobvatotanga kuscrima sevanhu vangoita sei vamuka vandatubata. Kanzi ingo yekurara here inoyi, mukutorara ingo yekurara inoyi. Vandatanga kuda kuchema pepe vandiroambama. Zvakanzi kuto ingo yekurara inoyi, da kubvisa hembe da kutorara newe vanga vari tu. Ndobva kuda kuramba pepe vandirofuti imwe chimbama. Ndopandaka vandabvisa hembe nekutya, varara neni mwacho haana kudziviriri. Ndobva ati mwacho geza geza chokuchokutoni, udzokere pamubhedha varara futi neni vana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume avasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Zvikanzimukuenda kupetuka tanti kuperedza shamwari ndiri kuenda kwayo. Vakatibvunza zvimwe zvavakatibvunza zvokutivhundutsira. Vatakwanisa kudaira. Saka umwani wacho na musoja ndiye akazoti akachedza inini. Zvikanzimukuenda pano zvezvazve asvikane zvinhapa. Kune matangangotifamba distance kubva pano kusvika kuti kana kuti kurodhoko. Zvandikuda kuti uite nezvoda kuti uite inini. Ndikati zvaita sei nemwanangu. Semaonero angari mwanangu diki. Anga asina nidi kuti akwanisa nekuraramira. Ndikati sei mwanangu zvikanzi kukasika kukumbura bhuruku. Zvoda kuti uite nezvoda kuti utedzere. Ndikati aiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive. Zvikanzi zvinenge izvozvo. Zvokadakarira neni asina kudzivirira. Asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake ati wakasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apaienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhengo dzevarume ava dzakavandika.
Ndovanditingodama umwe wacho vaita zvekuti ndari kugarwa nendakabvaita zvekundisumudza zvazve vandingodamisa uye achibhavho rache trous rake ndova atanga kundinanzisa chinhu chake achinditi chitambiso chichibatabata chitambisatambisa mabhora ake ndova ndapedza ndichidaro kudaro kusvika pakuita se pakunoprodusa. Vatanga kundiprodusira achindinira kumeso.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nanachiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopeley neEpworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vadhewa mafinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupinda kwekambani yehurumende yeZupco mukutakurwa kwevanhu mumaguta akasiyana-siyana uye zvazvinoreva kune vagara vanga vachitakurawo vanhu vemabhazi. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association uye vari mubati wehomwe wesangano iri vafarai Muza. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuza.
Tinotenda.
VaMuza, tinoona kuti Zupco yapinda mudariro kutakura vagari vematunhu akasiyana-siyana muguta reHarare. Imiwo manga muchiitawo basa rimwe chete raakuitwa neZupco sevemabhazi. Mungatiudza kuti zvakamira sei, muri kushandidzana sei?
Tinotenda nekuuya kwavo tichishanda tese, sezvo muchingoona kuti pakutungwa kwechuma chemuzukuru chinoda kubatsirana. Saka naipapa tinotiwo kuuya kwavanenge vaita, tinenge tichionawo mashandiro avanoita, tichidzidzo zvimwe zvavanogona, tichionawo pavanotadzawo isusu tichigadzirisawo basa redu richienderera mberi.
Iko kuuya kweZupco ikoku vaMuza, imi makava makundikana here basa rekutakura vanhu muchipinda mumadhorobha?
Isusu kukundikana tahandisina. Ndofunga munoona kubvira kuna na2008 isu tisu taifamba nevanhu kuti nyika yeZimbabwe ifambe kubvira kuseni inotofambiswa netransport. Munhu achienda kubasa kuti anoshande anofanira kunge atakurwa. Saka hatina kubvira takundikana. Asi chimiro chiripo ndechekuti kukwira kwakaita mitengo yekufambisa parodhi katina tingati mafrees. Simon Andre Dainina haana kukonzerwa nekukwizwa kwakaita wa diesel kwete akakwizwa nekushaikwa kwaitwa diesel saka munoona pa below demand and supply yeye munoona kuti motikari dzikaita shoma mumugwagwa mapraise anokwira pamusoro saka motikari dzedu dzanziri shoma pamugwagwa vanhu vokwidzochi mapraise pamusoro nekuti vanhu vaimhanyira mota shoma idzodzo zhinji dziri maqe ediesel saka ndinoona ini kuti chinhu chakakwidza maprices epamugwagwa hakusi kuti kukwira kwakaita diesel kwete asi kushomeka kwaita diesel nokuti pamashure apo diesel rakambonetsa ndofunga mabhazi mahombaya akatanga kuchaja madola 50 makombi akatanga kuchaja ma$3 papamboita 2 weeks dzakawanika diesel mabhazi mahombaya akadzokera kuenda pa$0.75 makombi akadzokera kuenda padola nenyaya yekuti mota dzese dzakanga dzapa mugwagwa pakatanga futi kushaika diesel mapraise aya akakwira kuenda pamusoro mapraise ediesel asati aanaunzwa kuti akwira saka chinhu chatakaona kuti chakakwidza mapraise kwaiva kuri kushomeka kwediesel
kune vamwe vari kuchemawo vamuza kuti kupinda kwaita zupu kwemudariro kunogona kuburitsawo vamwe vanga vagara vachiitawo zvekutakura vanhu izvi imi muri kuonawo sei
zvinokwanisa kudaro kuti vamwe vanobuda zvichienderanawo nemashandiro avanoita uye uya tinoti patriotism yekuti kune vamwe waibva vati kana vaakuchaja mitengo yavo pamugwagwa waichaja zvezvekuti zvishuwa ukaona munhu anoenda kubasa hapana chaaisara nacho saka ivo vaya vanobva varunduka woti hatichaita atoti manormal profits vobva wasiya asi kana une patriotism unosimba urimo muindastry kuita kuti indastry yeye ifambe vanhu vafambe vachienda kumabasa nokuti zvishuwawo munhu anonoshanda uye haafanira kuti ongoshandira transport chete ane zvinhu zvakawanda zvaanoda kuita vana vanoda kuenda kuchikoro iye anoda kuraramawo anoda kuti asumudzire upenyu hwake saka zvinenge zvaakusiyana nevamwe asi isusu tinenge tine chimiro chokuti kana vauya wezupko toshandidzana navo
saka imiwo makakwanisa here kunge muchiisawo mabhazi muurongwa hwezupko ihwohwu
tine mabhazi atakatumirawo kuurongwa ihwohwu hwezupko as an association taingoti maindividuals anenge ane kana mabhazi matatu oendeswa kana rimwe chete ronoshandira richibatsira chirongwa ichochi chaunzwa nehurumende ichi osarawo nemairi mairi aya ndeyekuti iro riye riri kukoriere rikaitawo matambudziko unenge oneka kesho manya otsvaga simbi rodzokera futi kubasa ikoko nekuti mubhadharo wacho unouyo kwapera mazuva akati kuti saka rinenge richida kuti ringe chidi richiseviswawo nekumaintainwawo riri parodhi ipapo kuita kuti chirongwa ichocho chibudirire chakauya ichi
aiwa tinotenda zvikuru vamuza kuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda chose vakandeniri
manga vakateerera kumutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
Makaterera kustudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kamwe kedzimbo dzinobata moyo kachibva kuna vaOliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kuonekana nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tanga tiine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.